Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti curfew yakatarwa nehurumende inovafungisa nhamo yavakaona munguva yekukura hunde. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau zvedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemuzvipatara vanodarika mazana maviri kunyanya vana mukoti vachiri kudzidzira basa vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Zvinova zviri kushungurudza masangano anovamirira. Kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kupa kuti vari kudzidzira basa vaite mabasa ose muzvipatara izvo zvavapinza munjodzi sezvo vari kunzi vari kushandawo vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira. Vanhu zviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 vabatwa neCOVID-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatapurirwa chirwere ichi munyika vave chiuru nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1046 vabatwa nechirwere ichi vachibva kunze kwenyika vave mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevasere kana kuti 988. Pavakoti vabatwa nechirwere ichi pane makumi maviri nevashanu kubva kuzvishava neprovincial hospital, vatatu paClaybank hospital muGweru. Kubulawayo kuzvipatara zvakaita seUBH nemupilo kune makumi manomwe. Vanotungamira mabasa ekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mibvunzo yeStudio 7 yatavatumira nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo.
Ichokwadi kuti muno muZimbabwe tavanana mukoti vakawanda zvikuru vabatwa nechirwere cheCovid. Vana mukoti ava pari zvinezvi namba yavo inodarika 200. Tichitarisa kumira kwakaita mahospitals edu nekushaikwa kuri kuita zvekushandisa maPPEs, tiri kutarisira kuti namba iyi ichakwira yechienda yokuti ticha uona vana mukoti vakawanda vachibatwa nechirwere ichi.
Ii inyaya yamakambo sumawo here hurumende vadongo?
Kubva COVID ichitanga takanga tichiyambira hurumende kuti mukasa chenjerera, mukasa gadzirira, mukasa isa zvikwanisiro maPPEs kuti muprotekte vana mukoti sima frontliners, ticharasikirwa neupenyu. Tichava nana mukoti vachaita positive vakawanda zvokuti tichaonekwa tichizvipatara zvichivharwa nekushaya health workers nekushaya kunyanya vana mukoti vichinge vatapurirwa nechirwere ichi cheCOVID-19. Takatombora tidzira nekuramwa mabasa tichiita kuti hurumende itipe maPPEs akakwana.
Pane zvakaitwa here nehurumende kugadzirisa dambudziko racho?
Tiri kuona sekunge hurumende haina zvayanyanya kuita nekuti muzvipatara matiri umo vazhinji vari kushanda vasina maPPEs. Izvi zvabva zvaita kuti ana mukoti vabatire chirwere ichi. Endi tine kusurukirwa kwakanyanya kuti tine grupu ratinokwanisa kuti ma vulnerable group revana mukoti ma student nurses vanova ipari zvino pane namba hombe huru chaizvo yabatwa nechirwere ichi
muri kudawo kuti kudii kuhurumende nenyaya iyi
tiri kuti kuhurumende vana ava vana vedu vana zvizvarwa zvemuZimbabwe ibasa rehurumende kudzivirira munhu wese haisi mhosva kuva student nurse zvokuti vanoonekwa vachipihwa maodhazi ekunorapa ekunobata varwere vasina zvakavadzivirira zvaita izvo kuti vave vari panjodzi yavari nhasi endi tiri kuti kuhurumende ngaiprotekte vanhu vayo
vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro zvikoro zvepamusoro-soro zvazivisa vadzidzi kuti vatange kudzokera kumba pachityirwa kuti chirwere ichi chave kupararira muzvikoro zvepamusoro-soro zvanga zvambovhurwa kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo. University of Zimbabwe yati vadzidzi vanga vachifanira kunyora bvunzo kutanga musi wa26 mwedzi uno vadzokere kumba kunze kwevari kudzidzira kuita vana chiremba. Great Zimbabwe University yapa vadzidzi mazuva maviri chete ekudzokerawo kumba. Chino University of Technology yakanzi ivharwewo mushure mekunge mumwe mudzidzisi abatwa necovid-19. Hurumende yakazivisa zvikoro zvose zvepamusoro-soro nemusi wechipiri kuti zvinge zvavhara mangwana asati apfuura. Mapurisa nemasoja anonzi aswera achirambidza vanhu kupinda mumaguta akawanda munyika uye vanhu vanga vapinda mumaguta aya nechekare vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Nhasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wekefiu wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvi zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoi, Gweru, Kadoma, Mutare neMasvingo. Mutori wenhawane mukurumbira vatapfuma machakaire vati shoko rekuti kefiu rinonza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa kefiu munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune yainzi kefiu nguva yaIan Smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chichadzoka chinonzi kefiu muindependent Zimbabwe tinonzwa kuvhu nduka tunodzwa kutika nekuti chinhu chinotinofananidza nekudeuka kweropa. Kefu yakazodzoka zvenguva yegukura hundi Midlands nemateveland saka zvakangobatana nezvehondo izvi zvezvirwere izvi dai vatsvagari mwezita kuite kuti kefu.
Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vati havaone chakaipa pakuve nekefu.
Whether kwaiswa kefu kana kuti kwaiswa ma restrictions anogona kuiswa ndinoti ndini kwarizvino zvindovhura nazvoti ngazvitwe kudaro kuti tidzivirire kukwira kwemainfection rates echirwere ichi adai tirimuona echikwira every day.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadai.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2 pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumikwa kwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Rambidzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mumulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Since mon papa ne mabhaskoro mabhiza maplane moyo vachimhanya road yose saka kuti gone kudira chaku kuti gone kuraramisa vana pazvese pakatoma ofuchuka zvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakati varira dzese kwakati tende kwacho kusangu kuti hakutomboiti kuti gone kudira kuti gone kuraramisa vana saka tichazvitoita sei.
Mobilawayo Studio 7 yaona vamwe vanorarama nekuchinja mari mumigwagwa pamwe nevanotengesa pamusika wemuna 5th Avenue vachiita hwekatsi negonzo nemapurisa ayo ange ari pamabhaskoro nemamwe anga ari pamabhiza achitenderera achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Amai Madeline Mari vanorarama nekutengesa vati mutemo wekefiu uchaita kuti veruzhinji vafe nenzara.
Kefiu yakanaka asi inotiurayira nenzara nokuti hatina zvimwe zvinhu zvinotiraramisa kusiya kwaizvozvo. Ndinoenda nondohodha kunze uko kumareserva ndoya nestafu ndapinda munomaket ndiri kusvika ndichidzingirigwa nemapurisa kunzi buda, saka handichazivi kuti inini nemhuri torarama sei.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana vechiuto panyaya iyi. Studio 7 hainawo kukwanisa kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Asi vamunangagwa vakazivisa nechipiri kuti mauto nemapurisa achange ari mumigwagwa achiona kuti mitemo yenational lockdown yatevedzerwa nemunhu wese sezvo nyika iri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru zviviri nemakumi matatu nevana uye chauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu munyika. Vamunangagwa havana kuzivisa kuti kefiu iyi ichapera rini. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vanotengesera mumigwagwa vakawanda vapinda pakati peguta kunoita mabasa avo. Kunyange hazvo hurumende yakati vakanyoreswa ndiwo chete vanofanira kunge vachiita izvi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakanzwa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare kumba havakwanisi kuita izvi nekuda kwenzara. Amai ava vati vatopinda mudhorobha nechikiribidi.
Ndinoita zvekupinda nepanjanji ndokana kuenda napo pachirambi chatakuna nemunjanji musoro. Toita sei chekudya chacho hapana kumba kunotinana pekubata. Rejista isi hatina bata hatina kana pekubata.
Asi vamwe vakaita saVabhanabhasi Mwanaka vati vanoziva kuti chinangwa chehurumende kuda kuvadzivirira kubva kucovid-19 asi vanofane nzara kana vakagara kumba.
Chatiti tipinde mutauni muzuva rakafanana nerineri iwo purezidenti wataura kuti vanhu varegere kupinda mutauni inyaya yekuti nzara ndochinhu chekutanga chiri kutuma unhu wese ava kuti vasvike pakuriska upenyu hwavo nenyaya yenzara. Upenyu remuzimbabwe hwakaoma yekuti munhu kugara kumba just for 2 days chete zvinenge zvakatooma zvokuti unotadza kuriritira chero mhuri yako chero iwe pache zvako.
Vaendereravo mberi vachiti pavari kupinda mudhorobha handi dambudziko nekuti vanoryidzana nemapurisa nemauto anenge akamira mumigwagwa inopinda mudhorobha.
Murodhi macho mutofambika zvakanaka nemhaka yekuti inini nemupurisa tese tine nzara, saka pandosvika inini mupurisa asi kuzondiregerera kuenda kubasa kwangu nechikonzero chekuti handina matsama kana ndanachi nemhaka yekuti mapurisa acho izvozvo akatoshayiwa vanhu vanopinda mutaundi vanotoziva kuti vatova panzara yakaoma nekuti nhamo yavo vanenge vasisaoni makastoma avo ndivo vanhu vamuri kuonesa vari kufamba umao. Tikasvika parotibure kuti unototonyera dhora rako rinokusvitsa kubasa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti mutemo wakatarwa nehurumende watevedzwa havasi kufarawo ndosaka vachizorega vanhu vachiita madiro aJorgina.
Izvozvo zviringoratidza chete kuti bandike rinoona nezvesecurity yenyika harisi kudyidzana zvakanyatsonaka kana kuti harina hochekochi nemapolisi formulators akaita seofisi yapurezidenti necabineti yavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vange vari mumusangano, asi vakasanobata chigaro chegurukota rezveutano Profesa Amon Murwira vanoti vanhu havafaniri kumirira mapurisa kuti avamanikidze kutevedza zvinodiwa kuti vazvidzivirire kubva kucovid-19, asi kuti vanhu vanofanira kuzviita pachavo vega. Mune imwewo nyaya mutungamiri wadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadzore vati zvichitevera danho rekuvhara zvikoro zvepamusoro munyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19, hurumende inofanira kuona kuti vadzidzi vese vavhenekwa kuitira kuti vaonekwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here vasati vadzokera kumba.
Zvatinotarisira homu ndezvekuti utano hwevadzidzi huchengetedzwe, asi hurumende haina mvumo yekudzosera vana kunharaunda isati yavaongorora kuti havana here chirwere chacho. Hongu vanodaro vati zvakanaka uye nesu tinobvumirana nazvo, asi vambungu here vaiona kuti vana vavari kutira kunharaunda vakachengetedzwa? Uye zvekare kana vane nhano dzavachatora kuti idzo dzienderere kumberi, nhano idzi dzinosanganisirawo here kuti vacho vasina zvekushandisa pamasaisai kana vanodhurirwa nemari dzekushandisa masaisai vachange vachishandisawo zvakanaka.
Vadzidzi vemuzvikoro zvikuru izvi vange vari kunyora bvunzo vari muzvikamu zvikamu, uye zvikamu zviri kunyora pari zvino zvichapedza kunyora mangwana apo pachavharwa zvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga panguva iyo mutori wenhau Hopewell Chingono anzi nedare adzokere mudare mangwana. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare vatranos uta hwashe vati vangarivhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta hwashe vati vangarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangarivhume padande mutande ravo reTwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo achitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo achiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangarivhume vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume Moses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovharirwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro kuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata, zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai, kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvo zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yeCovid-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mtisi.
Nyaya Chingono izvezvi zvitamirira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadeedza vachapupuwa mawitness 2 tava cross-examined vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvichinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations, tofanira kumira na 3.
Zvichakadai, meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupihwa kwemastendi. Gweta ravo vaLovemore Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa vachitaurira town clerk kuti asavhe land iyoyo. Ivo vari kupamara mhosva vari kuti land iyoyo yaisafanira kunge ichisavheiwa nokuti yanga yakatopiwa vamwe vanhu kare. Ndochete nyaya yacho, haina zvimwe, hapataurwi kuti land yacho ine value yakadii kana chii. Saka hatina kukwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoiti nyaya yese iitwe nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana. Saka mapurisa aingoda kuti svike towards 3 kuti vaGomba vamboendeswa kuremand prison. Vatudzoka mangwana na 9 a.m. chaita bail application.
Padare panga pazere nhengo dzeMDC Alliance dzanga dzichisanganisira munyori mukuru mubato iri vaCharlton Wende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi vezveutano vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzakawanda muAfrica, izvo zvava kupa kuti vanoshanda munyaya dzeutano pasi rose vashushikane zvikuru. MuSouth Africa chete, vashandi vezveutano vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi, uye vashandi makumi matatu nevana vakafawo nechirwere ichi. South Korea iri kusunga vanopikisa avari kutumira kuNorth Korea zvinyorwa zvinoshoropodza Pyongyang. Izvi zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende yeSeoul iri kumbonyikidza kutaura kwevanhu vakasununguka. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana panyaya yekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nemutori wenhau Hope Chingono avakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 187 chebumbiro remutemo mushure mekunge vakurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno. Mamwe magweta ari kupomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevaviri ava dzekuratidzira dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vamwe vari kuti vaviri ava ndo vari kutotyora mutemo kuburikidza nekufurira vanhu kuti vaungane ipo paine mutemo unorambidza kuungana kwevanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vamiswa pamberi pedare nhasi apo vangarivhume vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vanozodzoka zvakare kudare musi wa14 Nyamavhuvhu, ukuwo Hope Chingono achitarisirwa kudzoka mudare mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiva mavhinga pamwe nerimwe gweta uye vari nhengo yezanu PF Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vamavhinga kuti vanoti kudii nekusungwa kwevaviri ava.
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngaticharidzirei murunyararo, zvinhu zvinosungisa izvozvo. Tangatichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vavaJacob Ngarivhume navaHope Chingono. Hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo. Kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya, inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine katurika. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kuyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr. Mavhaza, munoti nezviri kutaurwa navamavhinga?
Yati tinzwisisa chinhu chimwe chete. Hope Chingono mutori wenhau, asi mutori wenhau akaita iye vatingati a political activist. He has become a political activist. Nyaya asingirwa haisi yekutora nhau, haisi yekutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaaba zvakati. Inyaya yekukurudzira kuti handei tinomipinda mumugwagwa tigoratidzira nemusi wa31 nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo, nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanopfuura
makuhakusi kutyora mutemo.
hurumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfuura 150. Kana mukangoungana kupfuura 50 matochikora mutemo, whether muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matochikora mutemo, nekuti mutemo uripo nguva ino kuti hatifanire kuungana takapfuura 50. Ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate. Saka mutemo hauna kuisira kuvhara demonstration, wakaisira kuvhara chirwere.
Vamavhinga, pane mutemo kauri kurambidza kuungana kwevanhu ukutaurwa navamavhazi?
Hapana mutemo wachikorwa naHope Wachingono naJacob Ngarivhume kutaridzira murunyararo haisi mhosva, kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu veZanu PF vari kunyepa, mapurisa akapaza imba yavachingono vasina mapepa akafanira vakabvuta, vachingono vakasungwa vari kushungurudzwa. Tinoziva pachena kuti iko zvino vanhu veZanu PF vatsigiri veZanu PF vari kunyora tsamba dzekuti musi wa31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasanction, tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa. Saka mutemo wokupi iwoyo wokuti kana uchinge uri mutemo wongonzi kuipira MDC chete?
Vamavhaza, pindai tinzwe.
Vamazvinga, hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa31, whether iri yemasanctions or iri against the American interference. Hakuna chakabvumidzwa musi wa31. There will be no demonstration at all. Saka hakuna mutemo wakaiswa pati weZanu PF kana kuti weMDC. Munhu wese anotokumbira achiramidzwawo, achibvumidzwawo kana zvichiita kuti vabvumidzwa. Apa vemusi wa31 havasati vatanga vatombokumbira, vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati. Hurumende kati aiwa, kumbirai mumwe musi. Apa yangoridza kuti inguva yechirwere, vanhu vanobvumidzwa kuratidzira nemajira avada, itai majira ajojina, asi remekedzai utano hwevanhu.
Takambotaura navangarivhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro.
Tsamba haina kusvika kumapurisa, havana kuiona, ndosaka vasina kuwana mhinduro. Dai yanga yakasvika yakaonekwa
vakazviziva seizvo.
Nekuti hapana.
Munozviziva sei?
Mapurisa anopindura, ukaona pasina mhinduro tsamba haina kusvika.
Vamavhinga, sei muri kuti imi vangarivhume navachingono havana kupara mhosva?
Mhosva iri kupomerwa ngarivhume nachingono. Haisi yezvitorwa namabhaza. Vari kutaurwa kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyepo. Mhosva yavari kupomerwa ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga, hachisi chokwadi. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva.
Vamavhaza, petai tinzwe chirongwa.
Ndoba muri kurasika baba. Tarisai hashtag yavangarivhume. Muchaisa hashtag yaHope Wachingono iri kuti ZANU PF must go 31 July. Vari kuisa
mhirizhonga here iyoyo.
Teererai
mhirizhonga here iyoyo.
Vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa, kwete kungobvisa chete nechisimba. Saka kana
zvakadaro chisungai chese ZANU PF must go.
Ya, but muchasungwawo kana muchinge
maka. Ndizvozvo, hakuna mhosva yakadaro.
Iya,
isiyakadaro.
Ngatitevedzerei mutemo. Kana
haisi mhosva kuti ZANU PF must go, haisi mhosva.
Kana mudadi hurumende ichinjwa mavhinga, endai munokambena munhu ya 2023 tovhota. That's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavhaza. Manzwawo zvakare kubva kune rimwe gweta vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadiva mavhinga. Vaviri ava vanga vari parunare kuBritain neStudio 7. Chirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru 234. Vafa vachiri 26. Mutori wenhau ane mukurumbira Hope Wachingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muchirongo. Ukuwo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa pamwe chete naChingono. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutumira tsamba mbozhi, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-23 Ntulikazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kutshengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi owokuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu useya komunye.
Sebesedlula inkulungwane ezimbili 2034 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikhweza emthethwandaba isicelo sokuvimba i-Econet Wireless ukulandela isiqondiso samapolisa. Obekhokhela ukuqoqa kokutshengisela umnumzana Jacob Ngarivume lentathelizindaba ezimeleyo uHopewell Chingono bancitshwe ibail lamhlanje umthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe sebe zinkulungwane ezedlula ezimbili i-2034. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amahlanu 510. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 107,788. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 768,978 labulala inkulungwane ezedlula ezilijumi lasithupha 16,423 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 434,973. Emhlabeni jikelele asebetholakale belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilijumi lanhlanu 15,415,731. Kuthi asebebulewe lileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 631,164. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka elizweni, abezenkonzo bayaxwayiswa ukuthi abantu belandele iziqondiso zikahulumende eze lockdown ukwenzela kwenqabela ukukhuphuka kwenani labale coronavirus. Umfundisi uSeni Sibanda wesiphathamandla senhlanganiso ye-IM4 Bulawayo against COVID-19 ukhuthaza ukuthi kusizwe abaswelayo labasemajele ngezigqoko kanye lengubo zokwembatha.
Inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kutshengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi owokuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu useya komunye, njalo kusho ukuthi kulomsebenzi kakhulu okukhuthaza abantu ukuthi behlale ngekhaya, njalo okukhuthaza abantu ukuthi besebenzise ama-sanitizer, okukhuthaza abantu ukuthi begeze izandla, okukhuthaza njalo abantu ukuthi befakeke amalembu lawa emlonyeni ama-mask ukwenzela ukuthi amathabo engayi kwabanye abantu. Abantu abaningi bagqoka imaski nxa behlangana lamapolisa kumbe befuna ukungena ezitolo, ikanti kuyinto okumele umuntu ayigqoke ngaso sonke isikhathi enazelela ukuthi ivikele impilo yakhe njalo ivikela lempilo zabanye abantu.
Njengezinkonzo, kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19?
Kuyadingakala ukuthi lalo kube yilo lalo umuntu okhona abe lomcabango ukuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omnye umuntu angatholi umkhuhlane kimi. Njalo lokucabanga ukuthi engcenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lomkhuhlane. Singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi, isikhathi somqando, lomkhuhlane uyamemetheka. Kumbe ngabantu abayezinkonzweni, kumbe ngabantu ababe ngkhaya, kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu. Ukuthi linto lomkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu. Njalo ngiyacela ukuba ngalesi sikhathi kulaba abalezinto kumbe zingubo kumbe kuyini bantu asizihambisenini kumbe sizisa kulaba abahlala emajele kumbe siyazidonetha ku-social welfare kumbe sizihambise emachurch ukwenzela ukuthi kuyencediswa abantu bethu asebedubekile ikakhulu emajele. Ngenxa yokuthi nxa umuntu elengubo ezinlutshwana ngalesi sikhathi uyathola umkhuhlane umkhuhlane esingathi khona pneumonia ukuthi uzabe se sokusiba lomunye umkhuhlane obakhona ngaphezulu kwalo ovela usukhona leli gcikwane le COVID likwanisa ukumemetheka kakhulu.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda isiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legcikwane le coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19 ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lunye, isibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals zizama ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokugcina abalomkhuhlane lo e-UBH kuthi abagula eminye imkhuhlane basuswe kuleso sibhedlela bahanjiswe empilo Central Hospital. Umsebenzi lo uqale izolo ukhangelelwe ukuthi uzaqitshwa kusasa. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya ukhokhela inhlelo ezijeneyo empilo hospital uthele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi benza lokhu ngenxa yokuthi umemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 njalo akukapheli ukulungiswa kwesibhedlela se-Thorn Grove kanye le ekusileni okumele kugcinwe abale-COVID-19.
Abayi-Thorn Grove le ekusileni lokhu ezingakalungi izibhedlela. Abantu sebekhona abagula lomkhuhlane we-coronavirus. Kukhanya umkhankaso esawutshoyo sixwayisa abantu awusebenzanga ngoba abantu lokhu beyenza amavikoroni benompola lomkhuhlane uyamemetheka uyaphambili. Yikho ke abantu ukuthi behlale esibhedlela esikhulu esingangempilo begcwele i-coronavirus bekucatshangela ukuthi kathi sibebe behamba ngale e-Central United Bulawayo Hospital. Yabangela corona besuke ngale babuye ngapha empilo. Lokhu yikuzama nje imizamo ezanywa ngabantu khonapha phansi ukuthi bazame ukunceda abantu. Kusamelele leyo Thorn Grove le kusileni leyo ukuthi yavulwani nasikwazi. Yikho kuzanywayo khona lokho.
Kulula kanganani ukuthi likwenze khonokho? Ukususa abantu empilo libahambise e-UBH. Le-UBH la ibisa abantu khona ngapho ke empilo hospital.
Kunzima kodwa kumele kwenzakale ngokuthi lapha eZimbabwe ungaba lengqondo yokuthi khona into kayenzakali ngeke yenzakali. Siyasebenza siyazama khonoko sokuzamayo ukuthi abantu bazuze uncedo. Ngoba nxa singayekela ukuzama hamba ukuthi abantu bengazuze uncedo. Yikho ubona ingqondo zethu zilomcabango onjalo. Abantu bayamele bahambe kusukela izolo sizazama ukuthi kusasa kube umsebenzi lo uphelile. Ngoba kumele bathestwe abangale UBH ukuthi kubonakale ukuthi hayi abalamkhuhlane we-corona bengakabuyi ngapha empilo. Yikhona lowo mzamo okhona kukhangelela ukuthi ngakuthiwa kuyaphela kusasa. Kodwa nxa kungathi kuyahlupha njalo hhayi sizabe sizama sizaqeda lapho siyaqeda khona. Amahlaba ezulu bakithi sesikhankasa sakhankasa siyazama ukuthi lisililuma indlebe bantu mahlaba ezulu. Umkhuhlane mubi sicela lilalele nxa sikhuluma. Siyalicela kakhulu ukwenzela ukuthi lingapheli. Abaningi bazashona ngokungalaleli.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo Central Hospital ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Ikansili yedolobho lakoBulawayo siyethule iziqondiso zokuthwalwa kwezidumbu zababulewe yi-COVID-19 ezivela kwamanye amazwe laselizweni. Lokhu kwenziwa kulandela ukukhonona kwabantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini lapho abathwala izidumbu ezisuka kwele South Africa becalwa ngokuhlanganisa ukudla lenye impahla lamabhokisi athwele abafileyo bebulewe yi-COVID-19 ememetheka kalula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu likhathazekile eZimbabwe ngemibiko ephume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezehlukeneyo besola indlela ephathwa ngayo izidumbu impahla lokudla okuza ezweni uvela kwamanye amazwe bethi kungabe kuyikho okubangela ukuqansa kwabantu ababanjwa igcikwane leCOVID-19 edolobheni lakobulawayo lona elihamba phambili ezweni kubantu ababanjwa iCOVID-19. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala usole isenzo sokuhlanganisa ukudla impahla lezidumbu ezivela kwele South Africa.
Lokho kwenzakalayo mntana angishabona ukuthi impahla zonezo bakho i-corona isingene empahleni njalo nxa uboni yabona ukuthi izidumbu zakhona zabe zingafakwa ngama-cardbox zifonga ubhanga sigoqeli.
Esinye njalo isakhamuza kobulawayo undodana Moyo uthi abazafunyanwa besephula umthetho kumele bajeziswe.
Kwabantu abachaphisa ukudla lezidumbu ngalesi isikhathi se-COVID-19 kuyingozi kakhulu ukuthi abantu bachaphise izidumbu zihlangene lokudla kungena elizweni imbangela yokufa engaziyo. Hlezi labo bantu babe bebulewe ngomkhuhlane okutsho ukuthi bonke abalokwenza mbe lokuphathelana laleso sidumbu basengozini yokuthi bawubambe lowo mkhuhlane ongahle kube ngumbhuqazwe esingathi i-genocide iyabe ibangelwe ngabantu ukuthi abazathola kana bekwenza lokhu akube lezijeziso eziphezulu kakhulu ukuze kube yisibonelo.
Kulandela ukukhathazeka kukaZulu ngesehlakalo sokuthwalwa kwezidumbu kuhlangene lokudla lempahla, ikhansile edolobho lakobulawayo ikhuphe iziqondiso zokuphatha izidumbu zabantu ababulewa yi-COVID ezisuka kwamanye amazwe lakuleli. U-Divisional Environment Health Officer kumunisipala wakobulawayo umnumzana Patrick Ncube uchasisa kabanzi ngalezi ziqondiso.
Sokulabantu ababuya befake ama-grocery phakathi kwama-trailer la athwala izidumbu zivela ngaphandle kwelizwe. Lolu ludaba oludanisa kakhulu. Into ekhona ukuthi kufanele sinanzelele ukuthi lo mkhuhlane weCOVID-19 ngumkhuhlane sibili omemetheka lula. Ngakho ke into efanele ukuthi iyenzakale ukuthi nxa kuthe kwenzakala kwaba lo muntu obhubhela ngaphandle kwelizwe osofanele ukuthi alethwe phakathi kwelizwe lethu lapha azobekwa khona. Kufanele abantu balandele indlela eziyizo zokuletha umzimba wakamufi elizweni lapha. Indlela eziyizo esivele sizivunyelwa ngezokuthi umuntu nxa esethe wabhubha eselizweni lakomakhelwane ngale kulama funeral parlor akhona ngale kubo makhelwane. Ama funeral parlor lana yiwo avunyelwa ukuthi athathe umzimba kamufi alethe umzimba kamufi ngapha eZimbabwe. And nxa kuyikuthi ubuye ngama funeral parlor lawa uyedlula eborder efingafika eborder ngale abeborder bazakhangela ukuthi kanti vele isizathu sokuthi okuyikho ukubulele umufi kuyini.
Inani lababanjwa umkhuhlane weCOVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lomkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Impahla ziqhubeka zingena ezweni ngendlela engekho emthethweni kuhlanyene lezidumbu osokucatshangelwa ukuba yikho okumemethekisa umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo. Abathwala izidumbu ezisuka kwamanye amazwe bayalilandula icala abaletheswayo kodwa uZulu uthi unabo ubufakazi balokho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
okhokhela umkhankaso wokuqoqa kutshengisela kumele kwenziwe elizweni mhlaka 31 Ntulikazi. Umnumzana Jacob Ngarivume uncitshwe ithuba lokubhadala isibambiso sebail ngumanje lamhlanje, wathi kaphenduke edale mhlaka 6 Ncwabakazi. Kuthi intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono laye uzalala isitokisini lamhlanje ngemva kokuba uManje ethe uzethula isinqumo sokuba aphiwe na ithuba lokuhlawula isibambiso sebail kumbe hatshi kusasa. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngarivume umise phambi kukamantshi esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uchasise ngokuncitshwa kwakhe isibambiso sebheyili esithi akalacala.
Sesiphume edale uJacob Ngarivume uncitshwe ibheyili ngoba uhulumende wesaba ukuba nxa engaphiwa ibheyili kungaba lokutshengisela. Uhulumende uthi utshotshozela abantu ukuba batshengisele besola inkohlakalo elizweni.
Unkomo uqhubeke ethi udaba lukaNgarivume luzasiwa emthethwandaba we High Court ukuze ugenqule isinqumo esethulwe ngumantshi.
Siza kwenza sizalusa phambili udaba lolu olumangalisa kangaka. Siza kuya emthethwandaba we High Court masinya ukuthi isinqumo lesi sigenqulwe. Lokhu kubi hathi nxa sisebenzisa umthetho kuphela, kodwa nxa ukucabangisisa nje kuyamangalisa.
Ungarivume wethesa leli cala ndawonye nentatheli izindaba umnumzana upho uChingono bona abamiswa phambili kwabomantshi abehlukeneyo. UChingono umise phambi kukamantshi obengakafika esibangeni sokubha isinqumo sokuthi uChingono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili esithi uza kutsho kusasa ngoba isikhathi bese sidliwe ngumanguwe, ethi izisebenzi zedale zigijimela ezindlini ngenxa yomthetho ofake ngumongameli owokuba wonke umuntu abe sendlini ngihola lesithupha ntambama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abaningi kweleSudan abathakazelela ukubotshwa kuka-Omar al-Bashir obesemthethwandaba izolo abathi lokhu kungenza kube lohulumende kazulu. Omunye wabathakazelela lokhu ngu-Ahmed al-Tayeb waxotshwa kubutho wabotshwa kungapheliyo ngesikhathi u-al-Bashir esesikhundleni. Wamanyana labanye ababekhonona betshengisela emigoqweni u-al-Bashir waze wasuswa esikhundleni esethiswa amacala okuthi wayelohulumende olochuku. U-al-Bashir wayengene esikhundleni somkhokheli walelo lizwe kulandela ukugenqula uhulumende wayebusa ngomnyaka ka-1989.
Ukuqinisa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokusolwe ngabanye abethesa uhulumende icala lokuthi uvimba nje abafuna ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Uhulumende wazise ukuba sokuzaba licala ukubonakala umuntu ehamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha 6 p.m. kuze kube ekuseni ngahola linye 6 a.m. Lokhu kukhulunywe ngesikhathi abaqoqa ukutshengisela sebeyazise ukuba bafuna ukungena ezitaladeni bekhonona ngenkohlakalo. Abanye besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Silokhu esele kulabanye abaledlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lalapho engekho khona. Kulabanye ababona ngazo abantu abona kumele ukuthi ngabe labo yibo abangenayo babusa bahla labo. Akula umuntu oqinisileyo khonapho okhuluma into leqiniso. Bonke abaramanga abantu bonabo baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le-corruption jike manje sokuvuka sokubotshwa labo meya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona ku-MDC, amasela akhona ku-civil society, amasela akhona ku-ZANU PF. So into yabo leyilizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge irelevance, abanye sizwa ukuthi abathuza imali ngokungamanga ngokuliqiniso ezokuthi bayenze kube lokutshengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSibanda Nyamuzwa? Uyakhuluma kodwa ke ngawo umlalelisisa ilanguage yakhe singani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana beZimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona, kuliqiniso lokho, kodwa kwese sikhangela eZimbabwe nge-lockdown yangikhona-ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balokadown ukuze kube nini. Abantu bahlela njani izinhlelo zabo? Okwesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisela mhlaka 31 July, kumele kwazakala ukuthi ngaso MDP Alliance kodwa-ke libandla okuthiwa ke likangarivuma umfundisi kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokho akubona kungahambe kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgaba esikhundleni, amasotsha akhulula abantu for the first time, abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakoBulawayo, indawo ezilayo ibangazifike ngoba amasotsha elibavumela ngoba efuna ukukhipha umgaba afake umnangako. Yikho kambe siyakwazi ukuthi sine-COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo naleyo, nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions enalawo. I-lockdown le curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahluluze egugurawundi kule curfew kungahambi ebusuku, kuyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kwinhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segugurawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba lamalungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukutshengisela sontenzi kuqondile, yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 alandelwa, bazalandela, akulantwembi ngakhona lokho.
Ye, nanto ke udaba mfundisi Sibanda.
Baba Ndlovu, okwegugurawundi ngicela singakufaki lapha ngoba ayisuwe wedwa wabona igugurawundi, lami ngaba kukhefu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-section 58. U-section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela silelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana nayo, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa silelungelo ukuthi singafoswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-section 59, siqale sabala u-section 58. Okwesithathu, uthi u-constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mqobo ngimbuzile uNgarivuma ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19, wehlule kungiphendule. Okwesibili, uPromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asekuletayo ebhode Harare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabebeminyene begqoka izikipa ezimnyama. Ngakuthumezela le vidiyo yangikhona, ubusungitshela ukuthi amamuntu yena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelela izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana wethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifaya akujustify ukuthi ngo-2020 siphinde into efana nayo. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu satoyitoya sonke, seze siqedile izanu yaphiyaye uChina Masa wathi yena yinto yawo. So kutsho ukuthi indaba leyi ayilani lo section 59 ngabantu abajonge ukugenxula uhulumende, kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba abafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye, nanto ke udaba Ndlovu. E-South Africa kwikhona i-curfew lakwamanye amazwe kodwa kabakhulumi lokhu okhulunywe eZimbabwe. Uthini wena?
Uthilo usiba eSanda ukuthi sasasuka kuqalisa ngo-9 ihola leshagalolunye ebusuku. Lapho eZimbabwe iqalisa ngo-6 o'clock. Kathesi lesesibalekile saba sezindlini. Laba abangela mahambelo-ke abangenezaba izimota-ke lokho belayinile okodlokho. Utitiloza bashayela besedorobheni bahlukuluzwa ngamasosha lamapholisa. Kuyadanisa-ke ukuthi-ke umfundisi njengobe ngumfundisi nebi uyaprofitha ukuthi sesazi ukuthi i-demonstration leyo izaba njani. Abantu basoze-ke bavikela, soze-ke babe lama-maski, soze babe lama-sanitizer. Kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakenzakali kumbe uyaprofitha njengobe ngumfundisi.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MTC Alliance ubexoxa endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abaqoqa umbuthano wabantu besikhalanga osuleminyaka emihlanu uqhutshelwa kwelebhilitani owebukalanga gathering bathi umkhosi walonyaka uzaqhutshelwa enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Facebook ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 phambi kwakusasa ngomgqibelo. Omunye waqoqa lomkhosi umnumzana Lucky Moyo utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi abafuna ukubukela lomkhosi ngomgqibelo kumele bawubukele ekhasini lebukalanga gathering ku-Facebook.
Uzaqala ngo-2 nje kuze kuyokuba late. Kuza kuba kulabaculi abahlabela izingoma zesikhalangeni, abayenza ama-poem esikhalangeni, labantu abakhuluma nje bemelela inhlanganiso esilazo eziseplumtree kezicholocho ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba. Ungumbuthano nje okuthi abantu bahlangane bakholise kungela lutho lubi kodwa bavuselele nje amasiko wabo loba bakhulisa amasiko wabo. Umbuthano lo uza kuba live ku-Facebook ku-portal ebukalanga gathering. Sivele sile portal yethu kulamanye ama-portals anjenge-radio bukalanga lamanye nje ama-Facebook page abantu asikumbobaba uBhango uDifa labanye uLucky Moyo babu uHani Fakandlovu. So labo bazastreama kodwa ke main one iza kuba ibukalanga gathering portal ku-Facebook. So abantu abase-South Africa abase-Zimbabwe loba bangaphi langaphi komhlaba baza kukhona ukuthi kona basijoyine babukele nje amaqembu ahlabelayo anjengabodangabasi, abanjengabo-Teach Malaba sinazo, abanjengabomdala uNdingojowa osekhulume ubaba uBhango omunye wabemeli bethu osehlanganiselaye labanye ukuthiwa ngomoyo lo moyo maybe lathi uma sivunyelwe sizacula loba A1 ngo.
Eminye imihlobo ivunyelwe yini?
Kuvunyelwe ukuthi kona umuntu wesiko lesivendeni kumbe imvelaphi yakhe isiTonga kumbe isiTswana kumbe isiNambia kumbe isiLungu iScottish babuya labo nje bazoxoxa lathi basitshele ngemvelaphi yabo. Ngingathi into yokuthaza nje ukuthi kona imvelaphi ezehlukeneyo kumbe amasiko ayehlukeneyo sitshintshane nje sibonisane ukuthi lina liphela njani, lani liphela njani. Siyabonga abafuna ukuba khona ke 25 July 2020 from 2 o'clock likhangele live kubukalanga gathering. Siyabonga.
Umnumzana Lucky Moyo ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa enkundleni ye-Facebook lonyaka ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitani.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz bu short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kilohertz ku-short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe beselikunkulungwane ezedlula ezimbili, 2034. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.